manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri chikumi 15 2021 makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19, vaviri vakashayikira kuManicaland, mumwe chete kuMashonaland Central. Vemabhizimusi, vashandi nevanhuwo zvavo votaura maonero avo panyaya yekusimbaradzwa kwemitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Reserve Bank of Zimbabwe yoburitsa mazita emakambani gumi nemasere anonzi akafambisa mari yekunze yaakatenga kubhanga iri nemutengo uri pasi zvisizvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19. Vaviri vakashayikira kuManicaland, mumwe chete kuMashonaland Central. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa kubva chirwere ichi zvachakatanga kupararira wave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 1635. Vanhu zana negumi nevasere vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi mana nemakumi manomwe. Nevanomwe kana kuti 40,077 vanhu makumi maviri nevatatu vakapora zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine makumi maviri nevanomwe kana kuti 37,027 vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana mana negumi nevashanu hurumende inoti vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevasere vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19. Vanhu zviuru mazana mana negumi nevana vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Dzakawanda munyika dzapinda muzuva repiri dzichitevera mitemo yakadzikwa nehurumende yekuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Asi kune mamwe madhorobha akaita seKwekwe, Kariba neKaroi, mitemo iriko yakati omei sezvo kuri kunzi kune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Ko vanhu vari kutevedzera here mitemo iyi? Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mitemo yehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Kunzvimbo dzakaita seKaroi, mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Helena Mahonde vaudza bepanhaure newzimbabwe.com kuti vamwe vagari vemunzvimbo iyi vave kunonwira doro kudzimba vakawanda mumashabhini. Superintendent Mahonde vanoti vanhu vakawanda vakasungwa nekutyora mitemo yeCOVID-19. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudzawo Studio 7 kuti zvinonetsa pari zvino kuti vanyatsoziya kuti vanhu vari kuteedzera here kana kwete mitemo mitsva yakatarwa nehurumende, vachiti zvinotoda svondo rose. Asi mapurisa akazivisa nezuro kuti achange achifamba-famba kuona kuti vanhu havasi kuungana. Ongororo yakaitwa neStudio 7 nezuro nanhasi inoratidzawo kuti vanhu vachiri kuramba vakaungana zvikuru panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi eZupco sezvo achiri mashoma. Mutungamiriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath avo vari muKwekwe vatendawo muhurukuro neStudio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ongororo yataita Tikuona kuti zvakataurwa nemutedzero mutungamiriri wenyika vachivengwa papublic transport hazvisi kutedzwa. Vanhu vari kukwira mabhazi vakagara pedyo nepedyo. Ndozviri kuitika kumaguta mazhinji.
Kukariba zvina zvinova kumira zvakanaka sezvo klinika yenyamunga yakambovharwa kuti ifiritwe mushonga mushure mekunge mumwe anorapa vanhu abatwa nechirwere ichi. Mutauriri wesangano reKariba Urban Residents Association vaSamson Coffey vaudzawo Studio 7 kuti kutevedzwa kwemutemo yeCovid-19 kuri kunetsa mudhorobha iri.
Pari zvino vagari vemukariba vaakutevera mutemo wakaiswa nehurumende. Dispo veKariba vakatanga kuisa maregulations ari kukavha Kariba as a hotspot. Asi kumasuro uku hurumende isati yaisa Kariba palockdown, haiwa yanga iri njake njake, upenyu hwanga hungori hwemazuve seihwohwo.
Kumasvingo hurumende yakazivisa kuti yanga isatendera vanhu kupinda kana kubuda paMorgenstern Teachers College pane vari kudzidzira urayiridzi mushure mekunge vanhu 63 vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Vamwe vanorarama nekutengesa mumugwagwa vakaita samai Embashow veMarare vaudza Studio 7 kuti vari kutya kuti vachamanikidzwa kugara kumba kana vanhu vakawanda vakaramba vachibatwa nechirwere ichi.
Tirikutotya kuti togona kutongomiswa mabasa edu anytime. Nekuti chirwere ichi chiri kupararira zvakaomara.
Vachitaurawo neStudio 7, mumwe mugari weMarare vaDoubt Piri vachema-chema nekudzokawo zvakanyanya kwechirwere cheCovid-19 vachiti zvichakonzera kuti vanhu vatadze zvakare kushandira mhuri dzavo.
Ishu increase yemanyu case yeCovid yakatiomera wena kuraramisa mhuri. Tinozvigona sei?
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Tinashe Manzungu vati chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichiomesera vemabhizimusi zvakanyanya.
Tiri pakutraya kuda kumuka mune kudonha kwatataita. Saka kuuya kwekuita lockdown nyuwani uku kwakonzeresa kuti paite mhiremhire kunze uku.
Asiwo vamanzungu vatenda kuti zvakatarwa negurukota rezveutano vhiki rapera hazvina kunyanyoomera vemabhizimusi sezvo pachine mukana wekuti mabhizimusi anoramba akafurwa.
Lockdown measures aitswa ya hana kunyanya kuoma sezvanga zvakaita pane kutanga aya. Zvinotisiya tichigona kuti tifambe hedu zvishoma nezvishoma tichinanaira kuti tive nebhalansi pakati pekurwara kana kuti kufa chaiko kunokonzerwa nechigwere ichi nedenda iri uye nekuva nemabhizinesi edu achifamba ari muno munyika.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vanoti matanhari kutorwa nehurumende yekurambidza zvinhu zvakadai semagungano akanaka zvikuru vachiti uwandu hwevanhu vari kufa huri kukwira.
Tinofarira kuziva kuti mamezures iyaya anoita kuti tisazosvikigwa tisina kugadzirira. Tinoda kwokuti mukaona makesi edu eZimbabwe anga atikwirei muona kuti zuva nezuva panga pakurekodha ndufu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nhasi raburitsa mazita emakambani 10 nemasere arinoti akatenga mari pamusika weForeign Currency Exchange akaishandisa zvisizvo zvarinoti zviri kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, gavhena weRBZ Dr. John Mangudya vati mamwe emakambani anosanganisira National Foods Private Limited, Georgia Petroleum Private Limited Company, Tetola Investment Private Limited, Africa Steel Private Limited, Westview Investment Private Limited, Flicknick Enterprises Private Limited, Jewel Valley Commodity Brokers ne Faircourt Investments. Hurumende inoti nyaya yekuti makambani aya aisashandisa mari zvakanaka ndiyo yakapa kuti idzike mutemo weStatutory Instrument 127 uyo uri kunzi nevemabhizimusi wapa kuti mitengo yezvinhu iwedzere uye kuti zvitange kushayikwa. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu kuti vararame kwemwedzi yakakwira nezvikamu zvipfumbame kubva muzana kana kuti 9% mwedzi wapfuura. Mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inopfuura zviuru 30 nezvipfumbame kana kuti 39,000 pamwedzi kubva pazviuru 35,000 zvemari yemaRTGS. Mukuru webasa muofisi yeCCZ kudunhure masvingo vadhurisani mugushini vanoti kudhura kweraramo kwakakonzerwa nekukwira kwemitengo zvitevera kuuya kweSI-127.
Seyesangana nomirira kodzero dzevatengere Consumer Council of Zimbabwe, tirikuona kuti family basket yedu yatinoproducer on monthly basis iri kuramba ichikwira. Izvi zviri kukonzerwa nekuti mabasic commodities mazhinji ari mubasket medu ari kukwira mutengo. Tikaona pakaparurwa mutemo weStructured Instrument 127 of 2021 nehurumende, takaona pakaita spate of increases as well for the last 2 weeks. Izvi zvichikonzerwa nekuti vamwe maretail shops vanga vakuita benchmark maprices avo vachiadjusta auction rate yatinoziva kuti iri pasi 81:84.
Vamwe vemabhizimusi vanoti vanowana mari pamusika wemukoto nekuti kwara BZ haikwani, zvinopa kuti vadhurise zvinhu zvavo. Mumwe wemabhizimusi mudhorobha remasvingo vatarirai machona vane zvitoro zvechikafu nembatya vanoti
tiri kushandisa RTGS. Saka RTGS racho kuti rive rine value inenge ichizoenderana nema US dollars, tirikutengesa products edu akakwidzwa price kuti tiwane value mumari yedu, nekuti tikada kuti tiite maauction rates acho tinoita malosses.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtazavati mutemo weSI 127 wava kuomesera vashandi.
Taita dambudziko rekuti mitengo yakwira zvisingaiti, haina kutanga kukwira nhasi, yanga yachingokwira kwenguva, asi pari zvino kubva pabudiswa Statutory Instrument 127 yakwira zvakanyanyisa. Tiri kunzwa weConsumer Council wechiti mari yaakudiwa kuti vanhu vararame yam39,000, asi tiri kutarisa vashandi vazhinji vari kutambira mari inoita 10,000 zvichidzika, uye minimum wage yarambira iri pa2,549.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mutengi vaAmon Banda vanoti mutemo uyu wave kukonzera kuti vemabhizimusi varamba kutengesa nemari yekunze vachida mari yemaRTGS iyo ine mitengo yakakwira kupfuura mutengo wekuchinja mari pamusika weauction wekumabhanga.
Izvizvo mitengo yezvinhu izvi zvese zvakwira. Zvinhu zvataitenga kuma2,000 zvakwira kana kuma1,200, zvinhu chaita 3,000 chakuita 4,000 and something. Inongonzi Statutory Instrument yacho 127 iyoyo hatizivi, pamwe ndo yakaunza kudhura kwezvinhu. Taomerwa chingwa chacho hatichakwanisi kuchiafoda, matomatisi zvinhu zvidoko doko chaizvo hatichazvikwanisi, nyama vana vedu vava kuita kahwani pazuva hatichazivi kutodii.
Asi vamangudya negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncuve, avo tisina kukwanisa kubata sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa, vanoti vamwe vemabhizimusi vanoita zveunyire vachikwidza mitengo zvisina kufanira uye vacharangwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Panaure Herald rinoti mbavha yanga yanetsa zvikuru munyika uye iine mbiri yekutiza mapurisa Musa Taji Abdul, anozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Salim Rahman, Musa Mohamed kana kuti Keda, nevamwe vake vari muusungwa wavanikwa vaine mhosva yekuva nepfuti vasina marezinesi. Chikwata ichi changa chapedza makore 20 chichiita wakiti nagonzo nemapurisa, asi chakazosungwa gore rapera kuBait Bridge. Vamwe vari muchikwata ichi ndiCharles Lundu, Rudolph Kananga, aizikanwawo nekuti Tapiwa Mangoma, Innocent Jairos, Prince Makodza, Libert Mpamanga, Godfrey Mpamanga uye Carrington Marasha. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira roga reCitizens Manifesto vaAshley Pfunye vari kukurudzira vanhu munyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamberi pesarudzo dza2023. Zimbabwe Electoral Commission yakatozivisa kuti vanhu vave kukwanisa kuenda kunonyoresa kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zvakatikoshera chese kuti tigamuchire ichi chirongwa, nekuti zvese zvatinochemera ingave ari mapolicies ekuti mavhenda haasi kumira zvakanaka mastreet, ingave mapolicy ekuti mabhanga haasi kupa mari yakakwana yaunenge unayo, yese mapolicy iwawo anoresolva ndokunge kana isusu tatora that step yekuregista tichivhota, tichivhotera maleaders achakwanisa kuti ogadzirisa nyaya idzi.
Tinonzwa masangano akasiyana siyana pari zvino apasi pave nevanhu vakawanda vari kubuda nehwando wavachinonyoreswa kundovhota. Vanhu vechidiki muZimbabwe hanzi vazhinji havasi kuda. Chii chiri kuita kuti vechidiki vasade kukunda muchirongwa ichi?
Sevechidiki, we have been recipients of violence. So taona vechidiki vanorohwa, vechidiki vanosungwa. Izvozvo zvinoita kuti vechidiki vasiyane nemapolitical processes nenyaya yokutya.
Chii chingaitika munyika kuitira kuti vechidiki vatange kubvawo nhengo yechirongwa ichi vapindewo munyaya idzi?
Number one, pane nyaya yedeliver nevanhu vari already in councils, already in government. Because chinoita kuti vanhu vasaregister vote is because hapana chiri kuchinja kune vanhu vakavhotera. Tikaona pakuisa maroads, tikaona pakuisa malights, mastreet lights, social services will improve. Zvino encourage vanhu to start participating.
Ndanchikumbira kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vechidiki vasiri kunyatsonzwisisa nezvekukosha kwechirongwa ichi.
Sevechidiki, we have a duty. Right, it's a right yasingafanirwi kutarisira pasi. It is a weapon. That's why some people vakatochora ma weapon to fight for that right. So for us, we are already armed with a weapon yakakosha steering, and so we have to use it. We weapon chatibatsira kuelect ma leaders. Achanomirira nyaya dzedu sevechidiki. Achanomirira kuti tiri kuda mabasa. Achanomirira kuti tiri kuda a health system yakanaka. Achanomirira kuti kuda magetsi. Tirikuda mvura, tirikudawo kuwana dzimba.
Pane zvekufambiswa kwemabasa, musangano rakazvimirira roga reCitizens Manifesto vaAshley Pfunye vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuita misangano kuBelgium nhasi nevatungamiri venyika dziri mugungano reEuropean Union vavanodyidzana navo musangano rekuzvidzivirira kwenyika reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Panopera musangano uyu vaBiden vari kutariswa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia waVladimir Putin. VaPutin navaBiden havasi kuwirirana panyaya dzakawanda. VOA Somali Service inoti munhu anga akazvipakatira mabhambo muMogadishu aaputitsa akauraya mauto gumi enyika iyi uye vamwe vakakuvara. Murume uyu anzi anga achinyepera kunge munhu anga achida kudzidzira zvechiuto. Vakuru vakati panorwa nzouswa ndihwo hunoparara. Izvi ndizvo zvinonzi zvinoitika nguva zhinji kana hurumende ichinge yadzika mimwe mitemo inonzi inopedzisira yakanganisa mashandiro emamwe mapoka zvinove zvinonzi nevashandi pamwe nevemabhizimusi ezviri kuitika mushure mekusimbiswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 uyo wakatanga kushanda nezuro. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti mutemo uyu hachisi chinhu chitsva kwavari uye vave noruzivo kuti unorwadzisa vashandi zvakanyanya sezvo vazhinji vavo vachirasikirwa neraramo dzavo.
Tinozviziva kuti malockdown inzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Asi kana takanangana nekuti ndezvipi zvinozoitika nenyaya yemalockdown, taona matambudziko anouya nemalockdown. Nenyaya yekuti hapana rubatsiro runozooneka kana runozopuhwa vanhu panguva yakaoma yemalockdown.
Mutemo uyu haukanganisi vashandi chete, asi kuti kana vashandirwi sezviri kutsanangurwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Ma measures anoaffecta business, nekuti mabhizinesi kana asingaoparate at full capacity yavanoda ivo, zvinoita kuti production yavo idzikire, zvinoita kuti productivity yavo idzikire.
Dr. Murefu vanoti chimwe chinoitwa nemutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19 uyu kupatsanura mabhizimusi uchaisa mumapoka maviri, rimwe boka ronzi rinobatsira zvakanyanya, rimwe ronzi harina kukosha kunyange ivo zvavo sevashandirwi vari kunzwisisa kuti sei matano aya ari kutorwa. Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, avanoti mitemo yose ingava inorambidza zvishoma kana zvachose kuvhurwa kwemabhizimusi inotokanganisa mashanduro emabhizimusi.
Hongu tinoziva hedu kuti hurumende inenge ichishaya kunge ichibhalansisa kuchengeta upenyu hwevanhu, kureducer mainfections nekuonawo kuti mabhizinesi haakanganiswi zvakanyanyisisa, but marestrictions yese in terms of maoperating hours emabhizinesi anokanganisa upfumi hwenyika.
Asi munyori mukuru werimwe remasangano anomirira vanorarama nekutengesa, Resurvival Vendors Union of Zimbabwe, vaEmmanuel Kwamira, vanoti vanotambira nemufaro mutemo uyu sezvo uri kuvapawo kamukana kekutengesa kana zvichienzaniswa nemimwe mitemo yakatombovharisa misika nemabhizimusi nyika yose.
Mutemo wachona wataisirwa ndingati uri nani hawo pakuti vanotengesa vanoika mukana kekutengesa. Maintercity travel haanawo kubvanwa, saka vanhu vanoemukana wokuti vaende vachitsvakawo mari kuti vakwanise kurarama pachavo, nekuti vanga vakaomerwa kubva pakatangira lockdown havana kana sende ravakawana rokubatsirwa kubva kuhurumende.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyanga hazvo mutemo uyu usina kubva wavharisa nyika sezvakamboitika pakutanga, kanganisa raramo dzevanhu vakawanda sezvo ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuzvishandira rwoga.
Mutemo uyu zvaunoita unokanganisa izvo zvakawanda. Tokutanga takatarisa kuti upfumi hwedu hwaanyanya kuti vanhu vaakuzvishandira vega, saka kana vaakurambidzwa kushanda kusvika panguva yavaimbokwanisa kushanda, zvoreva kuti havachakwanisi kuzviraramisa nenzira yataimborarama nayo kare. Zvozoitawo kuti ivo vanogadzirawo zvavanogadzira nevemabhizimusi nevemaindastry vachakwanisawo kuti vaitewo production yavo zvakakwana, nekuti vanenge vakumanikidzwa kukasika kuvhara.
Saka zvingakanganisa zvakadii kukura kweupfumi hwenyika uhwo unonzi negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutule Ncube wave kusimukira? Vakuchera vanoti
zvinokanganisika zvikuru, nekuti kana mukazvitarisisa muchaona kuti vanga vakusimukira, nekuti vanhu vanga vakudzokera kumabasa industry yanga yaita sekuti simukei.
Studio 7 yakundikana kubata gurukotaro zvemaindastiri amaiseka enzenza kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa nevashandi pamwe nevashandirwi pamusoro pemutemo uyu. Hurumende inonzi yakatora matanho aya mushure mekuona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19. Asi nenyaya yekuti upfumi hwenyika hauna kusimba, vakawanda vanoti vanogona kutambura kuti vazviriritire nekuda kwenguva dzavanobvumidzwa kunge vachiri kumabasa, pangave pamakambani kana pavanozvibatira mabasa emaoko. Munhau dzemitambo. Masangano anomirira vatambi mumitambo yakasiyana-siyana vaisa zvikumbiro kuhurumende kuti vatenderwe kuenderera mberi nemitambo mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukotaro zveutano vaConstantino Chiwenga vati mitambo yose imbomiswa kutanga nezuro senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muraridzi webasketball Edmore Zivanai Mutetwa anoti ari kushushikana zvikuru nekuti hurumende yakatora danho iri isina kutaurawo navo.
Tiri kushushikana zvikuru kwazvo, ndipo panga pane kurarama kwedu, nekuti mimitambo ndokubasa kwevamwe, sekuti zvezvamunoona kuti maindastri akavhara.
Ko gunun'una uku kwauya panguva iyo veZimbabwe Cricket neZimbabwe Rugby Union vaisa chikumbiro kuhurumende kuti vatenderwe kuenderera mberi nemitambo panguva ino iyo yamiswa kuungana kwevanhu. Gwaro rabva kuZimbabwe Cricket riri kukumbira kuti vapedzise mutambo wavo wemazuva mana uripo pakati peZimbabwe A neSouth Africa A uyo wakatanga nesvondo ndokumiswa nezuro. Pamusoro pezvo, Zimbabwe Cricket yakumbira kupiwa mukana wekuti zvikwata zvenyika zvienderere mberi kuita gadziriro yemitambo nevekune dzimwe nyika iyo yaive yarongwa kare. Murairidzi wechikwata chevanhukadzi chemaLady Chevrons, Aaron Chifo, anoti ane chivimbo chekuti chichemo chavo chichanzwikwa vakatarisana nemitambo ye 2022 World Cup.
Takatarisira kwazvo kuti chikumbiro chaitwa nevakuru vekubasa kwedu kuSports and Recreation Commission kuti vatibvumidze kutamba chinobudirira, nekuti mukatarisa pano ino nguva Zimbabwe A varume yanga ichitamba neSouth Africa A, uyezve Bangladesh inofanga ichiuya mwedzi kutevera kutamba nevarume. Zvakadarozvo futi timu yemadzimai inofanira kunge ichiita igadzirira maqualifiers achaitwa muna September, maAfrica Cup qualifiers nemaWorld Cup qualifiers achaitwa muna December. Saka zvese izvozvi zvinhu zvinoda kuitwa pane nguva. Saka tinovimba kuti Sports Recreation Commission vachabvuma chikumbiro chedu.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vazivisawo kuti vakumbirawo mukana wekuti zvikwata zvenyika zvigadzirire makundano eAfrica Cup ayo ariko mwedzi unotevera. Makundano eAfrica Cup aya ayo ari kuitirwa kuTunisia ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuWorld Cup. VePremier Soccer League neveZifa vanonzi vari mubishiwo rekuedza kuti mitambo yechibuku Super Cup ienderere mberi. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vaudza Studio 7 paRunare kuti seZifa vachatevedzera zvakataurwa nehurumende, asi vari kutaurawo neveSport and Recreation Commission kuti mitambo yenhabvu irambe ichitambwa sezvanga zvichingoitika masvondo mana apfuura. Anotaura akamirira Premier Soccer League muzvare kudzai Bare vati pasvika nyaya iyi hapasisiri pezera ravo asi reZifa neSRC. Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti ane chivimbo chekuti mitambo ichaenderera mberi achiwedzera iye kuti panguva ino vatambi vavo vachange vachiita gadziriro vari kudzimba. Mongorori wemutambo wenhabvu vaJustice Muzanenhamo vanoti nemamiriro akaita zvinhu hurumende yanatsa kumisa mitambo.
Chese chinosipoti chinofanira kumira. Tutanga taongorora denda rekuti riri kubva papi, richapera here tichitsvaga solution. Kana tasvika ipapo Ventus
kuzita. Aka kave kechipiri mitambo ichimiswa nehurumende nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki nezvemitemo yakaiswa nehurumende yakanangana nekusimbaradza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tiri kutarisawo zvirongwa zvinotungamirwa nevechidiki zvakanangana nekukurudzira vanhu kuti vanyorese kundovhota. Muri eZimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakashaya nechirwere cheCOVID-19. Vaviri vakashaikira kuManicaland, mumwe chete kuMashonaland Central. Vemabhizimusi, vashandi pamwe nevanhuwo zvavo votaura maonero avo panyaya yekusimbaradzwa kwemitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Reserve Bank of Zimbabwe yoburitsa mazita emakambani 10 anonzi akafambisa mari yekunze yaakatenga kubhanga iri nemutengo uri pasi zvisizvo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.